Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Tichakuudzirai zvakabuda mutambo yenhabvu nezuro tichitarisazve mitambo ichatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita zvinhu munharaunda yeSADC pamwe chete nemamiriro akaita zvinhu mudunhu reCabo Delgado kuMozambique iro riri kuedza kumisa varwi vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique. Zimbabwe ichamirirwa negurukota rezvekuridzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba avo vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyika dzemuAfrica dzine zvinonetsa zvizhinji uye zvakasiyana siyana, vachiti nyika dzemuAfrica hadzigoni kuzvibatsira mumatambudziko adzichange dzichikurukura mumusangano uyu akaita senzara, kushayikwa kwemvura, mamiriro ekunze, varwi vanopfurukidza mwero nezvimwe.
Wakambobvumirana mwedzi yakapfuura yekuti wave nemisangano inonzi Silencing the Guns in Africa after makuz akanyanya akaitika kuWest Africa. Saka rijini yega yega yakanga yanzi ngaiwe nemusangano unoongorora iyo nyaya yemakuu. Saka Silence the Gun kutsvaga madano ekuti kusaitike makuu kuve nerunyararo nesecurity muAfrica, in this case muregion. Saka iri kunzi extraordinary meeting.
Nee profesa, kana vachida kuita kuu vanokumbira here kuna vamwe vavo kuti takuita kuu kana kuti vanongoita zvinhu zvomunyika mavo vozotsanangura zvava zvapera?
Havataure munhu havakumbire mbo, but zvinongonzi kuve nemadano ekuti wanhu vasave nepfungwa dzekuita kuu. Saka vari kuongorora kuti ko chii chinomboita kuti vanhu vaite kuu, pane zvingaitwe here kudiscourage vanhu vanenge vachida kuita kuu. Ndo aim yenyaya African unity. Saka vakati they are going to do it at regional by regional level. Region yega yega inofanira kuita musangano wotaura nyaya iyoyo kuti chii chingaitwe.
Panyaya yezviri kunetsa kuCabo Delgado kuMozambique uku, munoona sekuti pane zvati zvaitwa here zvinobatsira Mozambique?
Hapana zvakanyanya, asi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi zvichaongororwa izvozvo. Kuu ndo chimwe chinhu, asi makuu anouya nenhire nemabato iwayo anoita ndirike anonzi magorilla movements ka saka wada kuona kuti kochi chinoita kuti kukapo de drado nekumwe ku Eastern Congo ku Northern Kenya ichi chinoita kuti wanhu varamba vachingorwisana. I think donzo riripo ndeyekuona kuti ngei wanhu vachiramba vachirwisana Africa yasonongorara. Saka chii chingaitwe kuti kusawende kurwisanisa, pamwe ingave kuu pamwe angave mabato iwayo fange kunyanyisisa kuMozambique ikoko neku Eastern Congo kuti chii chikukonzera izvozvo zvekuramba zvichirwisana, chii chingaitwe kuti zvisaitike.
Iyo Africa pachayo ine mhinduro dzaingauya nadzo here dzokugadzirisa zvinonetsa muAfrica izvi?
Handifungoti Africa ine mhinduro yakabatana inobatanidza nyika dzese pamibvunzo iyo yese yamabvunzayo, ngekuti nyika yega yega muAfrica ine zvinoinetsa zvingasiyane nedzimwe nyika. Saka kuona kwaonita nekuona kuti solution yacho iri papi kunogona kusiyana. Saka handifunge kuti wachauya nemhinduro inozoonekwa ichishandiswa. Kungotaura bedzi wana maningi, handifunge kuti wane mastrategies ekudira nenyaya dzakadaro izvo.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi wechidiki vateri Maposa vanoti vanofara chose nekukokwa kwavakaitwa kuti vanotaura kumusangano weWorld Food Program uri kuitwa muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira vechidiki vari mune zvekurima. VaMaposa ndivo muridzi wenzvimbo yokudyira inonzi Kwateri iri kuMhondoro, uye murimi ane mukurumbira anozivikanwa nezvekuchengeta huku dzechivanhu nembudzi. Sangano rinopa chikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuita musangano wevechidiki wezuva rimwe chete wakanangana nekugadzirisa zvimbinga mpinyi munyaya dzekuwanikwa kwechikafu uye kusimudzira vechidiki muzvirongwa zvinowanisa chikafu nekupedza matambudziko mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMaposa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Goma Jonga Kandemiri ndinotenda. Tenda chose nekundibata kwapaita uku. Kukokwa ndakaitwa ne World Food Program ndinonzwa kukwiridzirwa, ndinonzwa kusimudzirika nekuda kuti ndikada kutarisa kuti ndabedzwa, asi munyika mune vanhu vakawanda vari kuitawo zvekurima zvandakangofanira ndinoita izvo. Vamwe vacho vanotoita kutondidarika zvandinoita ini, asi kudedzwa ndiri munhu ari kubva kunzvimbo kwandiri ikoko kumamisha zvinondipawo hope kuti zvandiri kuita zvinoratidza kuti zvine vari kutozvionawo mupasi rose, uye zvinokurudzirikawo zvirinani nekuti kune vamwe vari kuteerawo inini vachida kuwanawo hope nekurudzirikawo. Saka vakaona kutidedzawo kumaevents akaita seiwaya zvinondipawo kufara kukuru kuti zvandiri kuitawo zvino vari kuzviona, kwete kungoti muZimbabwe chete asi kungoti pasi rese.
Chii chamunofunga kuti chakatariswa neWFP kuti musarudzwe kupinda muchirongwa ichi?
Maonero angu ini ndeyekuti chakanyanya kutariswa neWorld Food Program inhau yekuti ndakakwanisa kusiya upenyu kurarama mumadhorobha ndikadzokera ndikanotanga kuita zvekurima kumusha kunova kwandakanga ndakakurira. Asi kwatakandenge tabva nekuti tatamboenda kumayunivhesiti kunotsvaga dzidzo tikange takutsvagawo basa mumadhorobha, asi tikazenge tosiya zvezviya chita kuenda isu kumusha kunotanga pakare kuita zvekurima. Saka ndoda nekuti ndechimwe chezvinhu zvinochakatarisa nevanhu veWorld Food Program kuti hano regai tinzonyaya yemukomana kuti akashamisa sei kuti amboita decision yakadaro, uye pakuti agotanga kuzoita zvehuku zvembudzi nekuzovakazve restaurant kumusha. Ndinovimba kuti ndivo zvimwe zvezvinhu zvakatarisa nevanhu veWorld Food Program.
Tiri kuona kuti imi muchiri wechidiki, chii chinokupai simba rekuramba muchiita basa irori rezvekurima nekuwanisa chikafu?
Chinondipa simba reku urama ndichi ita basa rangu kwa kukuruziro vamwe inyaye kutarisa kwa ndenge takabwa uye kutarisa wogu na miru wakata zunumnyika hili kuti ukwada kutu umyiri uchichema kwa tu urame zwanezu wa uchungu uchema kuti zunu uchadaye 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 iwo usinga itoda ni kurakure kutu uchinje zunu zunu zunogo nangezu chine itasaka inda rangu utroda ni kurangu kuti ndijaramba ndichi tsungiria mugu ita basa rangu ilo rile kurima nisi na chino ndimisa uwe kukuru zuro vama wangangu ule kutura nzira iyo ya kuri makanauti nilimuota ni kurake ule kutu nararame achi zuitira oga babasa ake maoko sakane kudaro ndakangu tanga kupusha basa langu ili pa social media utika munu wese wakawanda vashinji wakawanda tanga kuhumu mabasa ndune itandizu kukumisha oku uti wakange watu wano wakawanda chaesu wakukuru zirika umungu ya basa sakane uda kutende ni wano mtuwe ni tele wawo wachuona mabasa ndune itaiwae ikushanda ni moko angu kutisunuzi chinji umnika metu.
Kuko kwa kwenyu kuenda kumusangano uyu munoona kuine zvakunobatsirawo here kune vamwe vechidiki vangadai vachida kuteera otsoka dzenyu.
Kukoka kwangu ku WFP kunopa hope kana kuti tarisiro yakawanda kwatura mangwana rakati JK mwana weZimbabwe uyu anogona kunga atanga kuti o baba sake maoko oga kuti aziye kuti mabasa aya tinoita ane pundu dzokumberi zvisina politics zvisina kana chimwe chinhu pazviri asi uchizvibata mabasa ako emaoko uchienda kumberi saka koko kwandakaitwa ku WFP nezvekuti zvinoratidza kuti tichange tichitengesa onyaya dzedu idzi tichikoerana nevamwe vanobva kune nyika dzakasiyana siyana tichisangana ikoko tichiradzana zvatiri kuitawo kunyika dzakasiyana siyana saka inini wo ndichange ndakatakurawo bhana rangu reZimbabwe kutiwo izvo kuZimbabwe nevamwe vangu varushure kwangu vasina kunge vaonawo mukana panguva dzinoidzi ndo zvimwe zvezvimwewo zvatiri kuita kuti tirai kusimudzirawo nyika yedu sevechidiki nemabasa edu emaoko iwayo.
Avo vanga vari murimi wechidiki vateri Maposa vari paronhare kumhondoro naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti basa rayo rekudimbura miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation riri kufamba zvakanaka richiti rinotarisira kupedza basa rayo mwedzi unouya. Kuganhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera kuri kuitwa segadziriro yesarudzo dzegore rinouya asi ZEC inoshorwa nemamwe masangano anongorora zvesarudzo munyika akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI ayo anoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa neZEC. Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwemirizhonga huri kuramba huchikwira munyika vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti mirizhonga iyi ipere nekukurumidza.
Sematauriro atinogara tichiita misi yose hatikurudzire sarudzo dzine mhirizhonga. Tinokumbira kuti mapato anokwikwidza musarudzo vawanikwe vachigara pasi vachitaurirana kwete kurwisana. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanofanira kuzovavhotera vazotya kana kusapinda musarudzo vachivhotera makandidati avanenge vachida, uye zvinokonzera zvakare kuti vanhu vaite kakumbunyikidzwa kunovhotera pavanenge vasingade nokuti vanenge vave kuvhundutsirwa kunzi mukasati vhotera tinokurovai.
Saka seZESNI munoda kuona Zimbabwe Electoral Commission ichiita chii?
Saka tinokumbira kuti veZimbabwe Electoral Commission zvakare vatange kuisa multi-party liaison committees ichi chinhu chatanga tichikumbira maelectoral reforms kuti dai achikwanisa kuti atangwe kuitwa nguva ichipo. Vangu tinoziva kuti mutemo unoti anofanira kuzoitwa kana maelections are proclaimed, but nezviri kuitika izvi dai mutemo wacho watochinjwa multi-party liaison committees atanga kuiswa izvozvi kuitira kuti pave nekukurikurirana pakati pemapato anenge achikwikwidza maelections. Saka mhirizhonga maelections tinoramba tichizvishoropodza hatizvikurudzire ende hatidi kuzviona. Toda nyika ine runyararo, nyika inosarudza vatungamiri murinyararo isina mhirizhonga.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti imwe muri kumwenezi yakarasikirwa nenhengo dzemuri yadzo zvinoita ina mushure mekuziva zvinofungidzirwa kuti zvine muchetura kana kuti food poisoning. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza vatori venhau kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Muzimlife.com makare Zimbabwe Electoral Commission yamhangarira chikwata chinoongorora zvesarudzo munyika chetimu pachedu ichiti pachedu inopinda mumakombiyuta ezek zvisiri pamutemo uye inonyora zvemanyepo pamusoro pebasa riri kuitwa nezek. Bepanhau repadande mutande renewsdocs rinoti murume akauraya gamba rehondo yesouth africa vachris hani Janus Walrus akabayiwa mujeri nezuro mazuva mashoma mushure mekunge dare redzimhosva rati achibudiswa mujeri ari paparoo bazvaga ari kurapiwa. Munewsday kanzuro yeguta reHarare rinoti riri kuronga kutanga kugova mvura water rationing richiti riri kutadza kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshandiswa nevagari veguta iri. Munewsday makare hurumende yeamerica yapa masangano akazvimiririra muzimbabwe kana kuti civil society organizations mari inoita madhora ekuamerica zviuru zvitanhatu zvine makumi mana nezvinomwe US$647,000. Mari iyi yapiwa kumasangano akazvimirira gumi nemapfumbamwe kuti abetsere vanhu muzvirongwa zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madzimai ari kutaura vachitaura vachiti varume vanyanya kubata vanasikana chibharo. Ivo vacho vari kutaura vari kuti mwanasikana taura, ivo dzaachembere kudai. Mukavabvunza kuti inini makatanga kuvatau nemurume mune makore mangani, vanokutaurira kuti 13, 10, 11. Akashoma madzimai makuru ivaya akatanga kuita zvepabonde aine 90 years dzavari kutaura idzi. Asi kubata mwanasikana chibharo chinhu chakashatisisa, enda hatichikurudziri munyika yedu. Asi kaucha yevanhu vemuzimbabwe vane kaucha yekuti kune zvinonzi zvidhori zvavanodhonza mwana ari under age. Ngavatange vabvisa izvozvo zvekuti mwanasikana anodhonzwa zvidhori ari mudiki. Ndoo nyaya iri kuitika muzimbabwe, ende vazhinji madzimai vaakukurudza kuti mwanasikana taura, mwanasikana taura. Kuvabvunza kuti nhai makatangawo kurara nemurume kuenda pabonde muine makore mangani, iunder age, vanotofanira kutosungwa kutanga kuvanhu vakadzi vakuru vachiva vakatangwa vari maunder age. Saka tiri kuti hazvigadzirike nekutaura chete, zvinogadzirika nenzira yekuti vanhu vanoita mabira makuru ekuti vanhu vanoita makungano makuru. Dai munyika medu maibvumidzwa kudemonstrata, ndio zvaifanira kudemonstrate kwazvo, vanhu vachiramba vachiti hatidi kuabusa maunder ages. Vana baba taramba manje munyika medu, ukangodemonstrata chete uchiita uchidemonstrata unopfurwa ukafa. Nenyaya idzodzo nekuti vanoziva kuti vakuru vacho varimowo munyaya dzechibharo idzodzo.
Ndiri pakunangana hangu namugwadi, mugwadi, mugwadi uyo. Mugwadi unoti ZANU-PF yakahwina zvine mutsindo, yakahwina zvine mutsindo kupi mwamugwadi? ZANU-PF, ndiri memba yeZANU-PF, ini memba hombe yeZANU-PF. Takadyiwa 2008 neMDC, hatina kana mbona kana chanzi neMDC. Takadyiwa isu neMDC mukariga maerection, mukariga. Hamuna mumbohwina kubva 2008 ZANU-PF hapana kwamunohwina. Kana muchitima vanhu veCC ava vari kurova vanhu, kurova vanhu vane CC, munoshayirei kuvasunga vanhu veCC vacho? Vari kurova vanhu, munoshayirei kuvasunga nhaye vamugwadi? Tine mubvunzo wangu. Vamugwadi ZANU-PF hakuna munhu achaida ba. ZANU-PF hakuna munhu achaida ZANU-PF ba. Chimwe nechimwe chine nguva yacho vamugwadi. risaka futera mugabe 1980 zvika izvozvo tatochemberawo zvepolitika hatichaite kuba takasiyana nazvo takasira wana vamugwadi
ndinonzi ara tripu emu ndinangu kutaura pamusoro pevanomirira vanoti vakanomirira kodzero dzevanhu vanotaura tiri kuzviona kuti vanhukadzi vari kuabhuswa vana vari kurepwa vari vadoko asi zvinhu izvi zvakatotangira pakazonyanya kuzozima zvichiva nembiri ndipo pakatangira purezidendi wedu chii purezidendi vedu vakarepa Susan Mutami chichi iyo vari kuiziva nyaya iyoyo but wai vasiri kuitaura vana muhadi vakaita dzimwe nyaya dzei but dzakafanana neidzodzo dzirikungoitika but vatangotaura idzi dziri kuitika ko zvino vaitadza kutanga kukoromora kumusoro ikokoko bhozi vari kumusoro ivavo ndo vakatotanga kutoita zvinhu izvozvo kuti zvizonyaya kutoti kono vanhu vana vakungorepwa vari vaduko doko vasina chavanoziva saka chai kuti vanhu vari kumusoro ikoko ngavadzive ivo vanomirira kodzero dzevanhu ngavachiinda vachinobata kumusoro ikoko nekuti kumusoro hakuna zvakuri kumboshanda sewe munhu angagara kutokonziresa kutoti vazvarwa zvenyika zvitopara zvitokonana nekuti hatihana chaari kuita ko zvinokona kwavangorepwa ma9 years ma8 years nekuda kwokuti vanhu vakatoona kutoti hazvichatoiti
ndanga ndichida hangu kutotaura pamusoro pemapurisa ayo ari kuchemera mari ari kuti bhajeti ravakaitirwa mari ishoma ari kuda mari yakawanda handioni chavanodira mari yakawanda nokuti hapana zvavari kushandazvo vari kushanda havashandiri gutsa rizvinji vanoshandira gutsa ZANU-PF saka ndotoona songe kuvapa mari kutambisa mari yenyika zvanga zvakatofanana nokuti vagare vakadaro ndokuti vasakwanisa kufamba anokwanisa kuenda kwese kwavanofanira kwavanenge vachida kuenda vachida kundomirira ZANU-PF ngazvitogara zveitonzi munyika muno mapurisa vanhu vachitoita sewada wada zvakatofanana nokuti ivo vacho hapana zvavanoshanda zvegutsa rizhinji ndatenda hangu ndini Maxwell ndotaura ndiri pakati pePretoria muSouth Africa mu
masikati akanaka ini ndoitwa Mr. Guta mugrinari kumarare chinoitika kuti pane nyaya yandanzwa yekuti wana kubatwa chibharo zvakanyanyisa stereki one kuti zvinhu isizvo zvigadzirike zvakanaka zvinokonzera izvozvo mamiriro ekunze zvino nawo zvakaoma one wabereki wavo wabereki vavana ava vanobatwa chibharo one ukada kunyanya kutarisa stereki inhamo dzegadzika two saka mwana anoda kufambidzanawo nezviri kumazuva nokuchena kupfeka kuita sei zvese bhutsu chi saka mwana anozosacrifisa kuzotosacrifisa its better kuti ndidaiso yembe ndodzoona kupi ana mai vangu avana mari haana mabasa problem iri kuitika kazhinji inyaya yemabasa ende imwe problem inoda kugadziriswa inyaya yekuti one mitemo yedu haichashandi two ukada kuzviongorora stereki unotoona kuti iwo mapurisa acho emuno muzimbabwe ndiwo anototanga kutorora maandaiji saka kuzoti nyaya iyo igadzirisika manji iwo mapurisa acho ari vari kutanga kurora maandaiji muno muzimbabwe anozosunga ndiani anobvuma kusunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunavhu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we are
ready. Mukomana wenhabvu Brian Musekiwa adzoka zvekare kuti kudzidza pamusoro pemitambo yakaitika nezuro kuQatar. Brian, pakaitwa mitambo mina yawakanyatsofara nayo ndeipi pamitambo yanezuro?
Pamutambo wanezuro ndakafara kuti abi yangu vekuAfrica Senegal yakakwanisa kurova Ecuador by zvibo zva 2-1 ichiqualifya to the round of 16. Saka imwe timu yedzimwe timu dzakatarisira kuti dzinokwanisa kuqualify kuAfrica, my heart iri kuAfrica. Then nimoova maresults ane zuro akangobudawo zvandaingofunga kuti ndo mabudiro aichaita pakuti Netherlands ndaikwazisa kuti mugwagwa wova Qatar, since Qatar yaingotambirawo kungofufula the tournament ipapa asina chaanga chatambira. Then kwaita England ne Wales, ndaiziva kuti England icharova Wales, saka England ichaqualifya. Then mutambo wakaishamisa wakatyunga kuti uchandovava ari mugwagwa kuamerica weiran. Yes, yakazova nayo America but tadangobatsira hana mumaoko because Iran yachange yakutamba. But I'm happy kuti America yakaqualify again.
Nasi Brian, mugroup D Tunisia iri kusangana ne France, unozviona sei?
This is going to be an easy game for France. France itumira qualify but I'm sure vachatsvaya kutesta mama players asina kukwanisa kuwana mukana wekutamba, because makada kuona timu ya France yese zvayo yese ine mashasha. Saka I'm sure mangwana kocha achatambisa maplayer mamwe wevanyowani asi vatesta kuti vave ne the feel of the tournament. But Tunisia smaller ndakaita haizi threat to anyone, icharohwa ne France. Then koita Australia ne Denmark, ndiri kuona Australia ichikwanisa kurohwa ne Denmark. You know why ichidaro? Denmark itimu yakasimba, but yaongezawo munyama wekungorwisawo mumwe magames, but apa ikarova Australia yaane mukana wekuenda kuto the next round. Samadura ndakazviona makura akapera, Denmark yakatomborova France kaviri chaiko. Saka itimu iyi yakatosimba inokwanisa kurova Australia isi. Then kuita Argentina nePoland, ndikuonawo Argentina yakakwanisa kumukawo kubva muvasi, now ichakwanisa kurova Poland zvakanaka naka mangwana yoqualify again. Then kwazoita South Arabia neMexico, uyo mutambo wakaomera matimu esari to Mexico itimu inogona, South Arabia itimu yakaprova kuti inogona. Saka ndikuona vavira ava vachikwanisa kutambira vachitambira vatro vari vavira.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru hama yangu. Tichadzoka zvekare nhasi kuti ugotitaurira pamusoro pezvinenge zvaitika mumitambo yanhasi.
Thank you mukoma wande. Have a good day.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dzinokonzerwa nezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maNkomo, tungamiri Nkomo.